kuhamba kusikada na anonza nanti pa mzinda wa dukwe refugee kembo yorima kilomita zana na makumi matere kumaoza nyembata juwa kumaloke regutare Francis Town Botswana apo wapoteli wanubwa kwenye kagumine sere waka chinga tuwa pa mzinda uyu wachere cheza zware wapoteli World Refugee Day wapoteli ava wachere cheza zwairi kufurikiza ne kutamba mimanzi kudete mbane kuimba nziya zilosa na ngura matambuzi kwa anusa ngarele wapoteli mkuchaga upoteli amae pese takauna mungu wapoteli wapindi la mabiko aya wano tifaka sarapa mzinda wedu kile fiji kendu mshile mkunja sangalono la kuzorezo wapoteli pasiro osera United Nations High Commissioner for Refugees kana kutu UNHCR apango chetene urumende Botswana wawana kuti upenyu wavo wanga uri munjodzi kana vakadzoserwa kumusha
kunyika kwedu uku handizivi kuti ndandaka guma kurara hope kuini kati kubva zvandapinda muno mubotswana ndonzwa kuti ndakarara peaceful kwete zvokurara zvidzohwana rakavhurika rimwe rakavharika kutaura chokwadi chaiko chaiko pa security wise hai hatina kana dambudziko hatikombleni toza kuti takachengetedzwa
amai takaona avo vanovasadikaru wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevapoteri pamuzinda uyu vakumbira hurumende yavotswana kuti isadzosera vapoteri kunyika dzavo asi kuvapa ugari wenyika iyi
saka zvinhu zvinozonovaomera kuti pavanonopinda munyika yechizvarwa chayo vabereki vavo vagone kukopa nematraditions and cultures emunyika ipo nemunyika iyo asi temuno mubotswana vajaira muno mubotswana saka chikumbiro chatinongoiswawo zvedu kuti kuvakuru venyika ino kana zvichigoneka vana vedu vagone kuconsidwawo sei sematswana vagogara munyika yavanoziva mitauro nemacultures and traditions
vakurudzira hurumende dzemaafrica kuti dzisiyane netsika yekumbunyikidza kodzero dzevanhu
taizoshuvirawo kuti kunyika dzatinobva noti kwangu chete kuzimbabwe but kunyika isu African continent dai vatungamiriri vedu vazivawo kuti vane zvizvarwa zvavo zviri kudzoko zvekuchengetedza munyika dai zvaigona kuti vanhu vagone kushandura maitiro avo nemabatiro avanoita zvizvarwa zvekunyika dzavo tambozvidaiwawo chinhu zvinonzi refugee vanhu vagona kuti vati vagare munyika dzavo vachisimudzira nekuvaka upfumi hwemunyika dzavo
gurukota rezvemutemo mubotswana varonald machana chamukoni vaudza vapoteri ava kuti vanzwa chichemo chaamai takaona ndokuvimbisa kuti vachaisa misoro pamwe chete nevamwe vakuru mukuona kuti vapoteri vangabatsirwa sei panyaya yekupiwa ugari hwenyika iyi
memmatakaona I took note of the issues that you raised as chairperson of the committee
amai takaona ndanzwa nyaya yematsaura muri sachigaro wekomiti unoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri ndinoda kutiza kuti hurumende yebotswana ichazeya zvakadama kuti nyaya yekupa vapoteri vapiwe hugari hwenyika ino ingabudirire sei
muumiriri weUNHCR kuti hamhembe kuafrica mai pripalo vati sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yebotswana mukutsvaga nzira dzekupa vapoteri ugari hwakanaka
UNHCR and the rest of the UN family in Botswana stand ready
UNHCR mubotswana nemamwe mapoka ese ari pasi pegungano renyika pasi rose reUnited Nations rakazvimisira kushanda nehurumende yebotswana mukuedza nepose pavanogona kubatsirana nevapoteri kuti vave vanhu vakazvimiririra
mumakore matatu apfuura UNHCR nehurumende yebotswana vadzosera vapoteri vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mashanu vange vari munyika iyi kunyika dzavo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakapotera kusouth africa uko mukuru wezimbabwe enzens forum vagabriel shumba vati zviri kunetsa kuwana magwaro ekugara munyika iyi gore rino dingindira rezuva iri rakanangana nekuremekedza kodzero dzokusvaga upoteri ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo